Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka naivo vana vamudhenda iva vari kubatsira mukuita zvinhu zviri kunze kwemurawo. Mazuva ari kuteverawo tichange tichitora matanho makuru chaizvo zvokuti vachazonyunyuta, vachazozvidemba kuti vakazviitirei zvavari kuita izvi.
Gweta rinomirira bato reCCC rinoti zviri kuitwa nemutauriri weparamende vaJacob Mdenda pamusoro penyaya yasenge zvechabangu zvinochora mutemo. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti mapurisa haaferefeti nekukurumidza mhosva dzinoparwa pavanhu vasiri veZANU-PF.
Kambani inowanikwa iri kupinza vanhu panjodzi kana kuti ichishandisa vanhu munzvimbo dzisina kunyatsa kuprotektwa inofanira kubhadhariswa faini inorwadza yekuti remangwana vega vanogara vakagadzirira kuti panouya mainspectors hatidi kuonekwa tiri kambani isiri kuteedzera mutemo.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti makambani ezvemigodhi anokonzera kufa kwevashandi anofanirwa kurangwa zvakasimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi masikati gweta rebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinenge riri mudare pamusoro penyaya yakakumbirwa neCCC yekuti vanozviti ndivo munyori weCCC vasenge zvechabangu varege kuramba vachiita zvinhu muzita rebato iri vachiti bato iri harizivi vachabangu. Gweta reCCC vaobeshava vaudza Studio 7 kuti vamudhenda vari kubetsera mukuitwa kwezvinhu zvisiri pamurau vachiti CCC ichatora matanho makuru pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti nyaya iripo izvezvi pamberi pedare iri kunyatsokuzivikanwa inyaya yakaendeswa neCCC ichiti iyo vachavangu vativazive ngavaregere kuedza kuda kutimiririra kana kunyepera kwese kwavanofamba kuti vakapuwa mvumo neCCC kuti ivamiririre. Saka ndoo nyaya yatanga tapinda nayo nhasi mudare, asi mutongi ane mapepa anga asina kuona aatanda kumbomaverenga. Saka tiri kudzokera mangwana munguva ya 2:30 kuti dare rinzwe nyaya yedu zvizere.
Chiri kukonzera kusanzwisisana apa chii chaizvo?
Chiri kukonzera kusanzwisisana ndechekuti vachabangu vakangoerekana vanyuka vasingazivikanwi kwavari kubva nako vasina kana vambotaura navo pane maofficials eCCC vakabva vatanga kuburitsa vanhu muparamende, kuburitsa vanhu musenate, kuburitsa vanhu kumakanzuru zvisinganzwisisike kuti chinangwa chavo chaicho ndechei. Ndoo zvakaita kuti CCC ibve yamhanya kumatare kuti yevo tibatirewo munhu uyu ari kufamba nedemo achitema wese munhu waaona akaita kunge muti zvisina kana tsarukano, zvisina kana chikonzero.
Asi tiri kuonavo mamwe mapazi ehurumende kana kuti pariamendi kana tichipasi muenzaniso vachitambira zvekutaurwa nomunhu unonzi haasikanwi nevanhu vaanoti vakamiririra. Paramende kana kuti vamudhenda vari kushandisa mutemo upi pakutambira zvinotaurwa nomunhu asi bato rake richiti hatimuzivi?
Chokwadi chiripo pachena ndechekuti havasi kuita zvinhu zviri pamutemo vanhu vese ivavo. Zvafanana nemubereki ari kutambira chaunzwa nemwana chabiwa iya ari kungoti chikuru ndagutsa dombo zvekuti mwana aba atora zviri kunzi kwemutema havanei nazvo ndozva ndiri kuona zviri kuitwa nana vamudhenda zvine isobva tati adziya moto wembavha naiyewo imbavha saka naivowo vana vamudhenda iva vari kubatsira mukuita zvinhu zviri kunze kwemurawo mazuva ari kuteverawo tichange tichitora matanho makuru chaizvo zvekuti vachazonyunyuta vachazozvidemba kuti vakazviitira izvavari kuita izvi
tiri kuonazve kuti vatsavangu vava kurambidza nhengo dzebato retriplec kuti dzikwikwidze musarudzo dzichishandisa zita retriplec kunyange zvayo nyaya iyi isati yanzwikwa pane mukana here wekuti matare vangatambira nyaya iri kutaurwa navatsavangu apa
chekutanga inyaya zvayo yeguhwa yanangonzwawo yatisati taona mapepa acho kuti ndozvavari kuita here asi regai tione panouya mapepa tione kuti vari kuti kudii ivo uye vatsavangu vanofanira kuti vaudze dare kuti vapuwanani mvumo yekumirira triple c vanofanira kuti vaudze dare kuti kana ivo vakapuwa chigaro netriple c vakapuwa musi upi uye vakapuwa sei zvese izvi zvinofanira kutsvetwa pamberi pedare kana zvisina kuitwa handitarisiri kuti dare remutemo ringe richidavira chichemo chavo
bumbiro remutemo webato rezvematongerwo enyika rakakosha sei kubato iroro
bumbiro remutemo rakakosha zvikuru nekuti ndiro rinotaura kuti nhingi anoita chakati ndiro bumbiro rinotaura kuti isu tinonzi triple c tinoshanda takadai uye achange ari mutauriri wedu ndinhingi mumwe nemumwe anopuwa basa rake rekuita kuburikidza nebumbiro remutemo iroro bumbiro remutemo retriple c mukazoritarisa harina chinzvimbo chasecretary general chiri kutaurwa navatsavangu ndatora bumbiro remutemo iroro nhasi ndikaisa pamberi pedare ndikatichimboongorora iwo zviri kutaura murume uyu kuti ari kuzwanepi nekuti magwaro ese atinayo mhuka yaari kutaura yekunzi secretary general haimo mubumbiro remutemo retriple c tinodavira kuti dare rikawirirana nesu richange richirasha zvichemo zvake nenguva isipi
avo vange vari gweta rinomirira bato rinopikisa retriple c vaobei shava vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vajacob mudhenda kuti tinzwe divi ravo sezvo kwange kwadoka mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya yekufa kwabhishop tafumane masaya avo vakabvutwa kumabvuku zvondrapera nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nevamwe vemuzanup f mutumbi wavo ukazowanikwa kumapurazi ekuacturas gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vanoti mukushanda kwavo vakaona kuti mapurisa haashandi nesimba kana kukurumidza pavanenge vachiferefeta mhosva dzinenge dzaparwa pavanhu vanorwira kodzero dzevanhu kana vanotsigira mapato anopikisa
nyaya dzokuti panenge pavhiringidzwa kana kubatwa kana kupondwa kwemunhu anenge achisapota yatingati opposition mapurisa anowanzotora yatingati their time kuinvestigate so basically reistaura ndezvokuti zvaanoita mapurisa ndezvokuti kana dziri nyaya dzekuti inyaya dzekutongwa dzinoinvolva atingati mapolitical activists kunyanyanya anova achipikisa hurumende vanowanzodrega pachirungu their feet and also kuzi kwekutanga kuona zvinhu zvakadai so zvichiitika zvekuti mapurisa anoita kakunyarara kunyanyanya kana nyaya ichiinvestigatwa kudai so takazviona panyaya yamore blessing alley mapurisa akaramba kuinvestigata paakaabductwa uyezve panguva yaakazobatwa angainzi angauraya acho mapurisa akaramba kubudisa zvekare statement saka izvi zvati kuona izvi zviri kuitika panyaya yabishop masaya hakuzi zvinhu zvati kuona zviri zvokutanga zvinhu zvataona zvichingoexpectwa kumapurisa edu emuzimbabwe
nyaya iyi inogara ichikurukurwa pese pese panofa vanhu nenzira yakaita seiyi mhuri dzevafi dzine mukana upi wekuti zvinhu izvi zvibudiswe pachena kana kuti zvigadziriswe kuti vagogutsikana vose vanhu vanenge vakarasikirwa nehama yavo. Pane chavangaita here?
Pa zvatikona izvi zviripo zvavanokwanisa kuita, and ndinoona sekuti kuda pane zvimwe zvakatoitwazvo panguva yapfuura iyi vakashayika vamasaya. Chinokwanisa kuita mhuri yekwamasaya ndeyekuti vakwanise kubatanidza umbo hwavo, tingati independent evidence dzavo dzavanenge vachigadha semhuri. Vanokwanisa tingati kuhaya magweta kana malawyers anokwanisa kuvamirira zvekare, vachinzi pachirungu vanenge vachinzi mawatching brief, anenge achishandidzana nemapurisawo nangonyaya yakazoenda kucourt, anenge achishandidzawo nawo zvekare nemaprosecutor. Ndinonzwa kuti mhuri yekwamasaya ina lawyer, I think vanonzi attorney Gonesi vari kuvabatsira kana ndisiri mistaken. Iyoyo inzira yakanaka yekuti vakwanisewo zvekare kuti vawanewo information yavasingakwanisi kuwana vari vega. Ende uyezve ndinoona kuti panonyanya kuvhiringidzika zvekare panyaya yeevidence inenge iripo pamutumbi. Ndinovimba kuti sezvo vakatoigwa vabishop Masaya, vakakwanisa kuitwa post mortem yakagutsawo mhuri kuti zveshuwa pavakaonawo bishop Masaya ndizvo zvavakaona zvanga zviripo pamutumbi wavo. Ende uyezve ndovimba kuti vari kuirana zvekare neripoti yakabuda yacho. Saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvokuti kana zvazobatanidzwa zvinokwanisa kuzvavo batsira nyaya yacho kuti izotongwa isina yatingati evidence inenge yakaitwa tamper with kumasuro uko. Ndinovimba zvekare kuti pane vanhu atikati mawitness vakaona vanhu vakapamba vamasaya. Ende uyezve pane link zvekare yekune nengo iri kukwikwidzawo zvekare kuti kuda zvinogona zvakaitika zvokuti mota yake ino yakashandiswa zvekare pachiitiko ichi. Zvinhu zvokuti kana yamhuri yakuchida kuti mapurisa kana asingakwanisiwo zvekare kuti aende mberi nenyaya, vakwanisa kuvhurawo yatingati civil case kana kuisawo masamanisi kune vanhu vavanofungira kuti ndivo vakapamba kana vakakonzeresa rufu iyo. Nyaya yacho iyo zinzwika mukoti vachiclaimawo atingati madamages.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati nezuro vakaudza Studio 7 kuti mapurisa haasati apedza kusherefeta rufu rwavamasaya avo vakatochengetwa nemusi wemugovera wapfuura. Kanzuru yeguta reHarare yakukurudzira kuti paite mushandira pamwe pakurwisana nechirwere chekorera icho chapararira munyika yose. Vachitaura nemutori wedu wenhau Tapo Kanxube, mukuru anoona nezveutano mukanzuru iyi Dr. Prosper Chonzi, vati vatanga kudzidzisa vanhu nezvechirwere ichi pamwe nekuvawanisa mvura yakachena, vachitsinhira zvekare kuti basa riripo rakakura uye rinoda kuti mumwe nemumwe aite ndima yake.
Yes, kukuwadzana, I can confirm kuti mahealth education campaigns atanga with water health promoters vari mukati muvanhu takavatraina the whole of last week. Ava vanhu vagara vari mucommunity bit of education yekuti vanoappreciata mamessages atinovapa. Saka takavadzidzisa nezvekorera inospreadza sei, inodzivirirwa sei, kuti vanoencourajea vanhu kuti vakumidze kuuya kana vachinge vanzwa mudumbu kuti varapwe vasati vadhihaidrate zvekuti vanozorasirwa pamoni. Saka takavadzidzisira imomo mukuwadzana, kunyanyanyanya kuwadzana 3, 4, and 5, ndokuba tavapawo pavaipinda vachidzidzisa mucommunity takavapa atinoti maSI which anoti ma non-food items ekupinda nawo akafanana nemaaqua tablets kuti vanogara vachipinda mukati vanotita mvura yacho vasati vainwa.
Panyaya yemvura iyi yakakoshera kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira, muri kuita sei kuti inge ichiwanikwa?
Nyaya yemvura yekuti iwande taka zvamakona tiri kuona minisitori takati nyaya yesikeukabhini kuti fidi yedu yekumoto njafe yekuti kana magetsi akaenda kwese pamvura paya paya haaendi yanga yambodonha. Saka achii ndo yavari kushanda kuti idzorerwe. Ikadzorerwa iyoyo tinokwanisa kupomba, kanzi rinokwanisa kupomba mamegaliters anoita 450 anokwanisa kuti mvura imboti wandei mukuwadzana. Asi while that is being done, nyaya yekuti mabhol ange achiripeiwa, mabhol asina maclorinator achiiswa maclorinator uyezve mamwe achisungwa munzvimbo dzatirikutaura dzisina mvura. Izvezvo zvakabvumidzwa, zvakabvumwa necouncil nebudget yecouncil. Saka council is going to do that.
Tiri kuona kuti paita kumhanya mhanya kugadzirisa dambudziko iri, asi pakuenda mberi kanzuru ichaita sei kuti chirwere ichi chisadzoke zvakare?
Tikangoregedza kuramba takabata ipapa takabata apa marara akaregedza kutakurwa mvura ichaikwa takashaya hygiene chirwere chinodzoka. Ndo basa rechirwere chinogara sewage. Saka kana vanhu vasina kugadzira sewage ikangotanga kufloa chete, ikangotanga kupinda mudzimba dzevanhu, chirwere chinouya. Saka panotofanira kutota it's not an option, tinotofanira kutomeka shoko kuti zviri kuitika. That's why 9-1-city this cannot be a city council problem alone, gaitova a national problem.
Ava vanga vari Dr. Prosper Chonzi, mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, vari parunhare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Zvichitevera mashoko akabudiswa nebazi rinoona nezveutano pamabasa eminigodhi resangano reChamber of Mines of Zimbabwe, ekuti vanhu vanopfuura 110 vakafa mutsaona dzeminigodhi mumwedzi mitanhatu pakati pandira naChikunguru gore rino. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti panofanirwa kudzikwa mitemo yakaoma uye ichashandiswa zvakasimba pakambani ipi zvayo inokonzera kufa kwemunhu pamigodhi yayo.
Kurasikirwa nevanhu zana nemakumi maviri mukati memwedzi minomwe izvinhu zvinotyisa. Ndofunga pasi rese tinofanira kunga tiri nyika iri imwe iri pamusorosoro panhau yemamine accidents pari zvino. Nechikonzero chekuti vazhinji vari kuzviti tine mamine vanhu vari kungoita chikorokoza vachidzikisa vana vavamwe pasi pasina safety standards. Vashandi vari kushanda mumigodhi imomo havatorwi sevanhu, ende mari dzavanopiwa dzacho ndo yatingati modern day slavery. Vanhu vari kungotsvaga kurarama. Saka makambani ari kuona kuti vanhu vakawanda havana mabasa, vari desperate kuti vawanewo cheuviri. Saka vari kuvatuma kupinda pasi ipapo vachinoshanda munzvimbo dzine njodzi.
Vamaguru, zvingave zvakaoma sei kudzika nokutevedzera mitemo yekuchengetedza upenyu neutano hwevanoshanda mumigodhi?
Hurumende nekuti iri kutsvaga yavari kuti 12 billion mining economy, havachinei nenyaya dzesefeti. Chavari kuda maminerals, kuti maminerals aya at what cost yatiri kuatora kubva pasi, havanei nazvo izvozvo. Saka tine dambudziko guru. Kunyange makambani ari kunzi makambani makuru acho recently pane akatswanywa nemushini kusaino mine Bikita Minerals. Pane mumwe zvakare akapwanywa nemushini ku Substar kuBohera. Kaenda kumakambani emachina ari kuHwange, vanhu vari kutsva, vanhu vari kufa, ende vafa kudaro havana chavanopiwa chine musoro. Unoona pamwe kunonzi mhuri yenyu tinopa $1,000, ingafananidzwe here neupenyu hwemunhu $1,000? Saka tine dambudziko rakakura mumining sector, nekuti isector yapindwa nezvematongerwo enyika, yokuti kunyange maregulatory bodies akaita sana NASA vana EMA havachina simba nechikonzero chekuti vanotya kuti vanozokrosa nzira sevane masimba mapoliticians
vamagu imimi senyanzvi munyaya dzemabasa ane chekuita nezvezvicherwa ndezvipi zvamungada kuona zvichiitwa pamusoro penyaya iyi
panofanira kugara pachitumirwa nyanzvi dzinoona zvesefeti pasi ipapo kambani inowanikwa iri kupinza vanhu panjodzi kana kuti ichishandisa vanhu munzvimbo dzisina kunyatsa kuprotektwa inofanira kubhadhariswa faini inorwadza yekuti remangwana vega vanogara vakagadzirira kuti panouya mainspectors hatidi kuonekwa tiri kambani isiri kuteedzera mutemo saka tumafaini twacho tumwe twavanobhadhariswa ndetwemanga manga dzimwe nguva vanobhadhara mainspectors ivavo vonzi maini yenyu iri safe wopiwa certificate asi vanhu vari kuramba vachiparara iko zvinoti akupinda murain season muchaona kuti huwandu hwevanhu vanenge vachidhirikirwa huchawedzera nekuti ivhu rinenge rakanyorowa pasi apa vanhu vachichera ipapo vanenge vachidhirikirwa nemigodhi
avo vange vari mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguu vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi munewsday vamwe vari kuti kusagadzikana kwakaita zvinhu mubato reCCC kuri kukonzerwa nekutadza kuita sarudzo dzevatungamiri vebato iri munewsday makare kukwikwidzana kukwikwidza kwavapedzisai scott sakukanya semumiriri wezanup f munharaunda yemabvukutafara kunonzi kwakonzera kusawirirana kukuru mubato rezanup f vanotsigira vasakukanya vachiti vakuru mudunhu reHarare vari kurambidza vekune mamwe matunhu kupinda munharaunda iyi vachitsvagira vasakukanya rutsigiro dare reparamende rinonzi rashedza gurukota rinoona nezvekutaurwa kwezvinhu vafelix mona kuti vazotsanangura kuti sei tsaona dzemumigwagwa dziri kukwira uye vanhu vazhinji vachifa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
kutaura kunoita munangagwa kana kuti matricks anoita nemunangagwa ka anoonekwa uyezve pandakabva kumusha apa ndakatonzwa mumwe mucit achitotaura kuti tiri kuda 2/3 yemajority mupariamendi saka zvinoreva kuti vari kuda kuzama kuparadza nachabanguva uyowo nemari yavakamupa inzai kutaura kuri kuita uyo mumiriri wamapurisa uyu spokesperson wamapurisa uyu kuti anotaura somunhu ari mumwena wetoireti unotonuhwa kunzwa mashoko ake nezvaari kutaura muruzhinji rwavanhu kuti kutaura here ukoko kana kuti ari kutovhumuka zvakwe kana kurutsa haasiri munhu anotaura zvinhu zvakatihwi suspect tinoziva kuti inosungwa izoregedzwa kana isina kana isina mhosva saka havasi kusungwa sei masuspect ari kutaurwa okumabvuka chikonzero chii chimbondiudzaiwe ipapo
makadi makadi pastudio 7 ndoda kubvunzawo kuti ko vanhu vezanup f vanosvika riniko vachihwandira nokunyebera nyika yezimbabwe kuti purezidendi munangagwa achiri purezidendi here uye ari mbori kupiko ko chiri kumbobva kuti munangagwa atenderere ari kunze kwedzimwe nyika chimbori chiiko vanhu vezanup f chaakungotonga ikabhineti yamunangagwa chete nyika yose maruzevha havasi kutoziva kuti munangagwa ari kutiza tiudzei chokwadi vanhu vezanup f tiudzei chokwadi hurumende yezimbabwe kuti purezidendi wezimbabwe chaiye ndiani ndatenda mazviita baba chinogurei amen
makadiko studio 7 makadiko vateereri venyefenyuro inopa zvizere pasi rese haino ndinoitwa gidza ndiri pamutasa kumutasa south uko ndiri kungoda kutaura zvangu nepamusoro pezviri kuitika munyika yedu kunyanya pamukomana anonzi chabangu uyo I don't know kuti mukomana uyo abatwa nei nekuti mukatarisa marecos ari kuita ari kuafekta nyika mataxpayers mani election after election. Tichibva muelection, tatova mabai elections. Saka ndisikuzwa kana kuti maauthorities nyika ino vari kumugranda that permission yekungoita marecalls asina musoro wakadai vachingonakidzwa nekudzoka kumaelections. Ini ndiri kufunga kuti si plot yezanupf because havana kutsvitsa 2/3 ikavakomana ava, saka vanoda kutsvaga kuwana 2/3. Saka chabangu uyu paachangowana 2/3 chete kuzvanhu haari kubva atodzimba hamuchazomunzwa. His ending mukomano ichamurwadza zvekuti zvaari kuita zvikaizvo achazokungura zvake. Amen. Ndo maonero angu asi vakomana todiko vakomana nyika yadhakwa iyi.
Pastudio 7 apo makadiko apo vanako majonga akandimirirana namavheras. Taikumbirawo kuziye kuti dzimwe nyika pamwepo nesadhaka iwana ihiyo ari kuramba akanyarara kuti zii Zimbabwe anachiurayiwa kunga huku kunga mbudzi. Kutauri dzimwe nyika dzinovare macontributina dzingabatsira kumise ushati hwedzimwe nyika kana zvaape zvaari muzimbabwe zvizvi. Zvinoti isipange zvekuti zvizhinji zvinorongwa mune dzimwe nyika dzee dzichibatsiridza mukuronga zvimwe zviro zvichibudirira, asi muzimbabwe anhu ari kuurayiwa sehuku. Hadzimwe nyika dzakandonyarara, anhu ari kupambwa achipondwa achigurwe makumbo nemaoko, achigurwa ari achikarwe matoto amwe achikarwe mvura amwe mumigodhi. Tashupika muzimbabwe, batsirai nyika yedu yezimbabwe anhu edzimwe nyika kuti nyika yedu isaite zveiri kuti azviba izvi. Hamuna kana rusununguko kana mbichana, asi sadhaka ariyo akanyarara, ihu yacho iriyo, America yacho yakanyarara. Kutauti hamunangarwa mweya iko wakapepire dzimwe nyika dzese kuti dzibva dzaramba dzakati dii anhu achindourawa. Ndizvo here zvekuita dzimwe nyika? Tarwadzo wa Studio 7, zviro zviri kuti shupa.
Mangwanani akanaka paStudio 7, vana mukomatano kawande nesu vashamarara veStudio 7. Ndoda kutanga kutenda chaizvo nhau dzemunotipa dzechokwadi. Kubva pakaitika maelection kusvika nhasi uno, ini zvangu ini pache zvangu ndakangomirira kuda kuona kuti chii chinonzi SADC. SADC inoshandei? Bhikozi maobserver ayo akataura kuti hapana maelections akaitwa kuZimbabwe. Saka ndaona kuti SADC chaizvo chii chinombonzi SADC mudunhu reino reSouthern Africa.
Ini chinondinetsa ndechekuti vana mukoma wande, chinondinetsa inini ndechekuti vanhu vezanupf vanoudzwa kunzi ndinhingi aite zvakati kuti vaurayani ndinhingi aite purisa akabata ngadzori akaonekwa ane pfutambi vakuti hanzi pfuti idzozo dzakazodiwa dzikazodii, asi munhu wacho aripi musiyaiwo anotozikanwa. Nhasi sakupwanya anoudzwa kunzi ndiye aurayani mashaya pasta uyu, asi havazombomutora. Mota dzakashakwa ndedza yake, asi havazombomutora. Vari kuti ndezve cc vanourayana pachavo. Saka chii chaizvozvaicha tiri kuita munyika muno kuti nyika rudzi ino munhu anoda pachena, asi pangodzite munhu wezanupf abakwa chete kora chete akapika tishiti yezanupf abakwa kora vanotsvakatsvakidza kurarwa varari mapurisa kurara kutsvaka kuti vatsvake ndiani wecc aita izvozvo ndiani, asi hapari kutobudzwa kuti uyo, asi vambomubvunzisa vanofuura vachimuda vanoita bike ai munhu wezanupf achiita chiozvo. Saka zvana achiti hanzi havari kuzara pachavo kunyepa ndio vanozva nyaya yacho, asi toziva kuti mwana ariko zviri kupera manje manje zviri kupera ukafemera muguru.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri tisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin nezuro vakashanya kuUkraine muchinyararire uko vakavimbisa mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti America icharamba ichitsigira Ukraine kunyange hazvo pane zvimwe zviri kunetsa mune dzimwe nyika. VaAustin vakaudza vaZelensky kuti Ukraine haikoshi kuAmerica chete asi inokosha kunyika dzepasi rose. VaAustin vakaudza vaZelensky kuti America iri kuvapa mari inoita zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica kuti ibetsere Ukraine mukurwisana kwayo neRussia. Tasvika kumagumbo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.